Musangano wetu pakati pemhuri yemufina Masofa High Court wekusarudza munhu anofanirwa kuunganidza nhaka yavamugabe pamwe nekuzoigovera zviri pamutemo wawirirana kuti mwanasikana wavo amaibona mugabe chikore ndivo vachange vachiita basa iri. Musangano uyu wapindwa naamai Grace Mugabe, mukuwasha wavo Simba Chikore pamwe negweta remhuri vaTerence Hussein, asi vanakomana vemushakabvu Robert Mugabe Jr. naChatunga Bella Mine vanga vasipo pachiitiko ichi. VaHussein vati zvabvumiranwa mudare kuti mwanasikana wavamugabe amaigona Mugabe Chikore vave ivo vachatungamira kugoverwa kwenhaka yababa vavo.
Pamutemo panofanirwa kuita anonzi executor, munhu anopinda mubhutsu wemufi. And the master parezvino ati mhuri yese yawirirana kuti hapana mumwe angaikwanise basa iroro, nyango vanhu vamita usena vaikwanise. Anoikwanisa ndibona Zaire Godu, apple of Mr. Mugabe's eye, the eldest daughter, who is the executor.
Asi vaHussein vati vanakomana vavamugabe vakasiya vanyora magwaro ekupa veukama masimba ekuvamirira panyaya iyi kana kuti power of attorney.
Vakomana vanga varipo vakatuma inonzi mapowers of attorney vachibvumidza master kuenda mberi nedare remhari because vari kuchikoro zvavo, but ivo vawiriranawo kuti vakazvinyora pano.
Pamapepa akasvitswa kudare pane zita remwana wamai Mugabe asiri mwana wavamugabe vaRussell Goreraza rakaitwa semumwe wevana vemushakabvu vanofanira kugoverwa nhaka yemufi. Asi rimwe gweta remuHarare vakudza ikadzere vati zvinokwanisika kuti vaGoreraza vapihwewo nhaka yavamugabe kana mufi akanga avatora semwana wake achitevedzera mitemo yenyika.
Hapana chakashata kuti mwana uyu wekwaGoreraza anga ari pamabeneficiaries eistate yavamugabe, asi izvi zvinokwanisika chete kana kuri kunzi vamugabe vakanga vamuadopta sezvinotarisirwa nemutemo. Kune mutemo unonzi Children's Act uyo unobvumidza kuti munhu anokwanisa kuadopta mwana asiri wake kuita wake. Kana uchinge waita prosesi yeadoption iyi, mwana anenge akutariswa pamutemo semwana wako. Saka nyaya inenge iri pakuti vamugabe vakatevedzera here Children's Act kana kuti havana. Kana vakatevedzera, hationi pane chaka.
Zvichakadai vaHussein vati upfumi hwakanyoriswa kudare naamaibona Mugabe Chikore ndizvo zvese zvaiva muzita remushakabvu. Vakati imba yavamugabe kuBlue Roof neekuMount Pleasant zvanga zvisati zvapera kugadziriswa mapepa nebato reZANU PF.
Tichida kutaura chokwadi, imba yanga iri muzita webato reZANU PF makore esai, bati bato reZANU PF tichida kutaura chokwadi munhu anofanira kutenda kana chinhu chakanaka chaitwa. Bato reZANU PF rakati aiwa tozoziya, takaritenga land stand iyoyo tichida kupa vamugabe and we will honor that. Hatingatinzi nyaya iyoyo nekuti vamugabe havasisipo, but tichazviita, tichavapasa imba iyoyo neimba yekuMount Pleasant and mapepa acho pari zvino ari kutogadzirwa. End of course vanofanira kutendwa because vaita zvinhu zvakanaka, varatidza hunhu chaiyo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutizwe divi ravo panyaya iyi, asi munyori wezvemabasa muZANU PF vaObert Mpofu vakaudza Studio 7 nezuro kuti magwaro emba akatoiswa muzita ravamugabe, chasara chete kuzvizadzisa zviri pamutemo. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabuda mumapepanhau mushure mekuradzikwa kwemutungi wavamugabe kuti bato ravo harisi kuzobvisa imba yeBlue Roof mumaoko emhuri yavamugabe, kunyange hazvo stendi yavakavakirwa imba iyi yakanga yatengwa nebato ravo panguva yaitungamirirwa nyika navamugabe. VaHussein vati vamugabe havana dzimwe dzimba kana midziyo iri kunze kwenyika, kunyange hazvo zvakambobuda mumapepanhau panguva yavaive pachigaro kuti vaive nemba kuDubai.
Maproperties acho ndeati dai inini semajournalist kana kuti America nedzinzi ndango ndiani nani dai vakauya vachiti gara zviya pane property iri kuDubai manyepo, ende nhasi zvavakaitika zvega zvabuda pachena.
Zvimwe zvakasiyiwa navamugabe avo vakatonga nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe zvinosanganisira imba yekuWaterfalls, imba yekuGun Hill, imba yekuMount Pleasant, masendi maviri ari mumusha weHelensville purazi reHighfield Farm, musha wavo wakazvimba pamwe nemotokari gumi. VaMugabe vakasiya basa muna Mbuzi 2017 mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvimatongerwo enyika zvakazoita kuti vamunangagwa avo vakange vadzingwa muhurumende navamugabe vagadzwe semutungamiriri wenyika. VaMugabe vakazoshaya musi wa 6 Gunyana gore rino kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.